This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikunguru 26 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Kudzekera kuZimbabwe ndinotodzekera chete, asi ichokwadi hainzvengeke nyaya iyi yekuti izvo upenyu hwangu hauna kunyatsokuchengetedzeka nguva inoi.
Sangano reAmnesty International rokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzapasta Ivan Mawarire, avo vakatanga urongwa wehashtag this flag nekusavasunga kana vadzokera kumusha. Nhengo dzezanupf mudonho remasvingo dzodzinga nhengo yesangano revakarwa hondo yerusununguko vafrancis nando, avo vanonzi ndo vakaverenga gwaro rekuti vakarwa hondo vave kusiyana nemutungamiri wenyika varobert mugabe. Murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Linda Masarira, avo vave nemasvondo matatu vari muusungwa, vanonyimwa zvakare mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reAmnesty International riri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzapasta Ivan Mawarire, avo vakatanga urongwa wehashtag this flag nekusavasunga pavanodzokera kumusha. Sangano iri rinoti pane runyere kupe rwekuti mapurisa kuZimbabwe ari kuda kusunga pasta Mawarire pavanongopinda munyika. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi Mavhilas Muhlanganya uye weStudio 7 abata pasta Mawarire kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei kwavari.
KuZimbabwe ndiyo nzvimbo inofanira kugarwa nemunhu kana kuchizvarwa cheZimbabwe asingatye. Ndinoona kuti izvo kuchengetedzeka kwangu hachisi chinhu chandingati izvo ndine pfungwa yakanyatsogadzikana kuti izvo ndichachengetedzeka zvakanaka. Ndobuka zvinhu zvaitika mumavhiki apfuura nemazuva apfuura zvinoratidza kuti kungangodai kune vanenge vachida kundikuvadza kana kukuvadza mhuri yangu. Saka ndinofanira kumbonyatsokufunga kuti kana ndodzokera ndichadzokera chirudzii uye zverini.
Saka muchange muri kudzokera here kuZimbabwe uyezve mungati imi upenyu hwenyu huri munjodzi here?
Kudzokera kuZimbabwe ndinotodzokera chete, asi ichokwadi hainzvengeke nyaya iyi yekuti izvo upenyu hwangu hauna kunyatsokuchengetedzeka nguva inoi kana munguva dzinotevera. Ndipo makanzwa mutungamiriri wenyika vachinditaura vachiti ivo munhu akaita saMawarire munhu waMwari wekunyebera, saka naizvozvo hatimude muka munhu anofanira kuda kuenda kumwe kwaanoenda. Takaonazve vechidiki vezanupf vachiungana vachidaidzira pasina Mawarire. Izvi zvinhu zvinoita kuti ifunge kuti izvo upenyu hwangu hauna kunyatsokuchengetedzeka. Saka kudzokera kwangu kudzokera kwekuti ndinofanira kunyatsokuongorora kuti ndinenge ndakachengetedzeka here kana kuti aiwa ndodzokerawo ndakachengetedzeka ndichigadzirawo kuona kuti mhuri yangu haisi kuzokuvadzwa.
Makatambira sei iwo mazwi emutungamiri wenyika yekuti aiwa hamusi mufundisi ari pachokwadi, uyezve sekutaura kwamaita zvakataurwa nevechidiki vezanupf kuti pasi navamawarire?
Chekutanga ndanga ndakasoda zvikuru nezvakataurwa nemutungamiriri wenyika yedu. Semunhu mukuru ndaifungidzira kuti vachatanga vanyatsokuongorora humbo huripo vasati vataura. Chepiri ndinoti izvo sekutaura kwavakaita vakati izvo mawarira handimuzive. Saka vanozopindura seiko vachiti izvo munhu wamwari wekunyebera kana vachiti havandizive. Chokwadi chiripo ndechekuti chero ndiri munhu wamwari wekunyebera, chero ndiri tsotsi remunhu wamwari, chokwadi chiripo ndechekuti izvo hurumende yavo yatadza kugadzirisa zviri kunetsa muZimbabwe. Zviri kunetsa hazvisi zvefeki, upenyu hunoraramwa nemunhu wese. Munhu wese ari kuzviziva kuti izvo mari iri kunetsa, mabasa haasi kuwanika hako, mabhizimusi ari kuvhara, kuzvipatara hakuna mishonga kana mvura chaiyo inonetsa. Saka inini kwemunhu wekunyebera wamwari hazvinei nechokwadi cheupenyu hwakaoma huri kuraramwa nemwana weZimbabwe.
Avanga vari Pastor Ivan Mawarire vehashtag This Flag vari parunare muSouth Africa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Dare ramajistrate rekumbare muHarare nhasi raramba chikumbiro chekuti nyaya iri kupomerwa muzvare Linda Masarira nevamwe vavo iendeswe kudare repamusoro-soro reConstitutional Court kuti zvinoongororwa kuti kodzero dzavo hadzina kutyorwa here apo vakasungwa mumusha wemufakose kutanga kwemwedzi uno pakuratidzira kwainge kwakarongwa nechikwata cheTajamuka seSijikile pamwe naPastor Ivan Mawarireve hashtag This Flag. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vaStan Mambanje varamba chikumbiro ichi vachiti dare iri rakatonga kare kuti vanhu ava vakange vaunzwa kudare paine nguva apo vakamira pamberi pedare iri nguva pfupi yapfuura. VaMambanje vatiwo vaona zvakakodzera kuti nyaya iyi isakwidzwa kuConstitutional Court nekuti haina kupikiswa apo vakambopa mutongo panyaya iyi. Nekudaro vati muzvare Masarira nevamwe vavo vadzoke kudare zvakare musi wa11 Nyamavhuvhu. Gweta ravasungwa ava vakudzai kadzere vaudza Studio 7 kuti havana kufara nemutongo uyu sezvo zviri pachena kuti vanhu ava vakaunzwa kudare pave nemaawa makumi mashanu nematatu vasungwa, asi mutemo uchiti munhu anosungirwa kuendeswa kudare mukati memaawa makumi mana nemasere asungwa.
Chikumbiro chetu chatanga tinacho chekuti nyaya yaLinda Masarira nevamwe vake iendeswe kuConstitutional Court charaswa nedare. Chikumbiro chedu chachienderana nemaererano nenyaya yekuti vakaunzwa kudare mushure mekunge 48 hours dzadi dzadarika. Pavakamboendeswa kuHarare Magistrates Court vakangonzwa nerunyere kupe nemaprison guard magadjeri kuti vachaendeswa kumbare. Ndopavakazounzwa kunoku after about 53 hours. Saka ndo basis yatatichikumbira dare kuti vaendeswe kudare guru kuti zvionekwe kuti kodzero dzavo pabumbure mutemo hadzina kutyorwa here.
Vamwe vamuzvare Masarira 14 kusanganisira vana vechikoro vaviri vari kutongwa vachibva kumba, asi muzvare Masarira vari kutongwa vachibva kutirongo sezvo vachinzi vane rimwe gwaro rekuti vasungwe kana kuti warrant of arrest pane imwe mhosva yavanonzi vakapara kwaMutare. Vakadzere vati dare rarambawo chikumbiro chavo chekuti Linda aendeswe kwaMutare kuti vandogadzirisa nyaya yewarrant of arrest iri. Vanoti kana nyaya iyi ichinge yagadziriswa zvinovapa mukana wekuti vabhadhara mari yechibatiso kuti muzvare Masarira vatongwe vachibva kumba. Zvichakadai vanhu vakawanda kusanganisira vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevezvematongerwo wenyika kubva kumapato akasiyana-siyana vaungana pamatare aMagistrate kumbare vachitsigira muzvare Masarira nevamwe vake. VaHardlife mudzingwa veTajamuka vati kunyange hurumende ikaramba ichivasunga chimurenga chichaenderera mberi kudzamara zvinhu zvanaka munyika. Vati seTajamuka seSijikile vachapinda mugwagwa mwedzi unouya vachiratidzira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa kana vasina kugadzirisa zvese zviri kunetsa munyika. Vati kunze kwekupinda mumigwagwa vane zvimwe zvirongwa zvakawanda zvavachaita nechinangwa chekuti vaMugabe vasiye basa.
Tichange tine maactions August wese musi wa3 tine action against mabondi notes musi wa4 there will be a national shutdown munyika muno and hatisi kumira.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vatsigiri vezano PF mudunhu remasvingo vanonzi vayambira vaFrancis Nando vanoona nezvegwara resangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association kuti vabude mudunhu remasvingo kukundikana kwavo vanozorasikirwa neupenyu hwavo. Izvo zvinonzi zvinotevera kuverenga kwavakaita gwaro resangano ravo iro raiudza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vachibva pachigaro nekuti vakoniwa kutonga nyika. Mutoro wedu Naugandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vanhando avo vanogara kuchiredzi vari panguva yakaoma zvichitevera musangano wakaitwa nenhengo dzeZANU-PF munzvimbo iyi mukupera kwesvondo dzichiti idzo hadzichadi kuvaona mudunhu rino uye vanoda kuvatorera zvose zvavakawana mukuburikidza neZANU-PF kusanganisira munda wenzimbe. Nhengo yeparamende yeZANU-PF Chiredzi West vaDarlington Chua vakaudza musangano uyu kuti munhu wese anoti hachadi kutsigira vaMugabe anenge aramba kurarama panyika.
Izvo akaita kuwana vanhando kwatiri senani start. Kana munhu akati hachadi Mugabe unoti hachadi upenyu. Vanhu vose vanorarama vanofema vose vakati hadisei zvamugabe pavari vanosara vasina kana chinhu vanavo. Iye munhu wani nekuti waguta ndizi uri kuhora pensheni yemari yaasina kumbonyanya kushandira stereki maovheti chaivo chaivo achitambura. Tiri kuti kana munhu ati haachadi vamugabe wadhikileya hondo. Kana tikasangana nemustriti kana tisagonunga dombo tichaidawo kuruma.
Mumwe mutsigiri asina kuda kudomwa zita rake akativo musangano wavo hauchadi kuona vanhando mudunhu remasvingo. Valoid Simango vemuwadi 5 muchiredzi vakati ivo vechidiki veZANU-PF vakawirirana kuti munhu wese asingadi kutsigira vaMugabe anotorerwa zvose zvaakawana mumusangano wavo. Sachigaro weZANU-PF mumasvingo vaAmas Nenjana vakati ivo havachadi kusevenza navanhando.
Comrade Nando, I think you are panduka. Vamunhu vapanduka vajoin the likes of vanamutsvangwa. We cannot in any way respect any war veteran. No denounce the president pamberi penyika mupresi. Saka isu sevanhu vekumasvingo semusangano weZANU-PF vanhu vese vakaungana pano mavanzwa vachitaura kuti zvanhando vachati kumuona muno masvingo mupanduki.
Izvi zvinotevera kushata kuri kuramba kuchiita ukama hwemusangano weZANU-PF nevarwi verusungunuko avo vakati havachatsigiri vaMugabe avo vakati ivo vasiye chigaro nekuti vaondonga nyika. Vanhando vakaudza Studio 7 kuti vakanzwa sezvakataurwa pamusangano uyu uye havasi kutyira upenyu hwavo nezvakataurwa nevatsigiri veZANU vachiti vakazvipira kufa uye havatozivi kuti vakararama sei panguva yehondo yavairwira kusunungura nyika. Vakati ivo zvavakataura kuti havachatsigiri vaMugabe pasarudzo dza2018 hazvishanduki. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Musangano webato reDemocratic Party wakatanga nezuro kuPhiladelphia mudunhu rePennsylvania muno muAmerica. Nhengo dzebato iri dziine chinangwa chekusiya kupesana kwakanga kwaiwe mubato iri kwakanga kwakonzerwa nesarudzo dzekutsvaga achamirira musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa muna mbudzi kana kuti maprimary elections. Mumwe wevari kupinda mumusangano uyu semunyarikani mutungamiri webato rePeople's Democratic Party vatendai Biti. Vabiti vanoti vakafadzwa nematauriro akaita amai Michelle Obama, vaBernie Sanders nevamwe vechidiki vakafanana naSenator Cory Booker, avo vanoti anoratidza kuti mubato iri mune utongo hwejekerere. Ngatinzwei vachitaura naChioneso Jani weStudio 7.
Zvakanyanyondibatsa ndezvekuti tiri kuitira muno muPhiladelphia mamunoziva kuti ndo makatanga independence yeAmerica. So mashura nezviratidzo zvatakaona nezuro kuWells Fargo Convention Center.
Amai Michelle Obama vakataura, vaBernie Sanders vakataurawo pamusoro pekutsigira kwavo. Zvizvamungataure zvakakosha zvakabva muvaviri ava.
Chakandibata ndechekuti Hillary Clinton naBernie Sanders vanhu vaingwa vachikwadapurana kubva muna January, but nekuti mumwe akundwa uyo akakundwa Bernie Sanders abva abvuma kukundwa akusenzana naHillary. But speech yakanyanyondibata ini ndeya Michelle Obama. Michelle i-first lady, even pakutaura kwake achipindura Donald Trump, haana kumbobata Donald Trump nezita rake, haana kumbomutuka, haana kumbomuita sei. Isu kuZimbabwe tine vamwe vanonzi vaimugabe, nekuti pese pavanovhura
pamuromo kutuka chete kana kuri kutuka kwavanoita vanoitwa maimujuru unotosha kuti maimujuru vacho asi vakatouraya munhu saka takaona first lady akasiyana nezvatinoona kuZimbabwe.
Imi semutungamiri wePeople's Democratic Party, zvii zvamuri kudzidzawo?
I think chiri papa ndechekuti demokrasi haisi yekumhanyira, haisi yekukambira. KuAfrica tinonyanya nekutaura nekunyepera demokrasi, ndosaka tichiita zvinhu zvisina mubumbiro remutemo. Demokrasi vanhu ndo vanosarudza, kwete munhu anokudza angosimuka achiti nhingi wanhingi. Asi hakuna substitute kudemokrasi, hakuna alternative kudemokrasi. So ngatirambei tichiunderstanda kuti mama models edemokrasi akafanana naChina ndenhema. Hakuna answer nesolution kudemokrasi. Ndochidzidzo chandaona kuinstitution ino yandiri yeDemocratic Party. Guta rino reFiladelphia rinove dziro rakaita kuti rakanegotiata nekuhosta maconstitutional talks akaitwa America nyowani ichangotangwa kare kare mugore ra1774 pakasangana vana Hamilton, vana Jefferson, vana John Adams, vana Quincy Adams nana George Washington.
Vanga vari mutungamiri webato rePeople's Democratic Party vatendai biti vari parunare kuPhiladelphia mudunhu rePennsylvania muno muAmerica nachioneso Jani weStudio 7. Mumiriri wenharaunda yemusikavano mudare reparamende vaProsper Chapfiwa Museami pamwe nemumiriri wechipinge South vaEnoch Porusingazi vanoti vari kushushikana zvakanyanya nekuda kwevapoteri vari kubva kunyika yeMozambique vachiuya muZimbabwe kunzvimbo dzavo. Muridzi dzinonzi dziri kutiza kurwisana kuri kuitika pakati pemauto ehurumende yebato riri kutonga eFrelimo nevebato rinopikisa reRenamo. Mutoro wedu enauloida mmoyo anotipa nyaya iyi.
Vamutseami vanoti mhuri dzinosvika mazana matatu pari zvino dzakapotera kunzvimbo yemusikavanhu kudunhu rechipinge kumabvazuva kwakadzika kumaodzanyemba kweZimbabwe. Nhengo yeparamende iyi inoti mhuri idzi hadzina pekutangira sezvo misha yavo yakapiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigirive bato reRenamo.
Tine vanhu kuarea dzekwana Zamuchia, kuarea yekwaHakwata, kuarea yemusikano nearea yekwaTuzuka. Tine vanhu vakadaro vakabva Mozambique. Pati dambudziko riri kuitika ngerekuti vanhu ava vari kubva Mozambique nenyaya yekuti vari kuvhiringidzwa zvichitariswa kuti waisapota pati iri pamaelections.
Vamutseami vanoti mhuri dzakatarisana nedambudziko iri reupoteri dzakawanda zvikuru.
Ndinofunga kuti mafamilies vaafektwa tichitarisa kubva kuna ana Mabeye kuChipinge South, kunana Hakwata, kunana Zamuchia, kunana Mumbe. I'm sure pari zvino vaakudarika kuma 300 families. Asi vane munzvimbo dzakasiyana ngekuti vamwe vacho vane hama dzavo muZimbabwe, saka vanoenda kogara pahama. Kuzoita avo vasina hama ndo vane dambudziko vanonyanya kuoneka.
Vamutseami vanoti izvezvi vanhu ava vakapotera vakatarisana nenzara ikoko kunharaunda kwavo kusina kuibva mwaka uno, uye vapoteri ava vari kungogara chero pavawana kunyangwe nemuminda yevanhu vemuZimbabwe izvozvo pamabopoto.
Vechiuya muZimbabwe vechichiona munzvimbo mekugara vachikumbira masabhuku, asi urongwa hwacho hukuru ndokuti vazoguma vakutongogara refugee camp. Asi vazhinji vasati vaenda, ende kugara kwacho kunohlupa ngekuti vanenge vachindoenda kuvaka pamunda pemunhu, voaka kana kuti vokumbira pamuzi pemunhu vopuwa pekugara vachidaro. Asi chekurya vanenge vasina, uyezve chekurya chizhinji, chekupfeka havana, zvizhinji zvavo zvinenge zvakasara kana kuparara.
Mumiriri wemusikavanhu uyu anoti imwe nyaya iri kunetsa ndeye vana vevapoteri ava vasiri kuenda kuchikoro.
Munoona kuti pavanhu vazhinji vari kuuyawo pane vana vane zera diki, vana vaenda kuchikora. Saka zvinezvi vana ava vachakwanisi kuenda kuchikora ngenyaya yekuti vakabva putikezwe vaifunda. Saka idambudziko, ende dambudziko retinaro inyaya yedambudziko yekutaura kwedu language, kuti iyo vanenge vachireketa chiputikezi. Unono tinoreketa chii? Tinoreketa chiyungu. Tinoreketa chiyungu, tinoreketa chindau. Vamweni ndivo vacho vanoreketa chidanda, vamweni vanoreketa language isinganyatsozwika nemunomu, asi vamweni vacho vanoreketa chindau. Tinenge tichizwanana.
VaProsingazi vanotiwo nharaunda yavo iyo inoganurana nenyika yeMozambique yava nevapoteri vawanda.
Sezvo muchiziva Chipinge South constituency mugano wayo inongoganurana nebhodha reMozambique kwechinhano chakati rebei. So hondo dziri kuitika mukati kana kushisidzirwa kuri kuitwa vanhu ndi matsanga ise vanhu ava vari kupotera vachitiza vachiuya kuMozambique vachidarika ngemuconstituents vedu vanongoti vakatidarike border vochitobva vakakawo timu tumuchacha twavo kuti tauya uno kune runyararo regai tichitoponerawo uno.
Vaporosingazi vanoti chichemo chavepo ndechekuti masangano anobatsira vapoteri apindire nyaya iyi pamwe chete nehurumende yenyika yeZimbabwe.
Takamboitirwawo ndivo, saka tinovaashira, tavaashira tochizokoka ayo mapazi maNGO nesocial welfare kuti vachibatana kuti vachiashira vapoterawo. Isi tiri kuti hurumende inongoita zvainotarisirwa kuona kuti uyo ngewechokwadi here, uri kuti sei, zvakamira sei, vochitorwa vochizoendawo kwavanondochengetwa. Asi inini saMP kana kwauya vanhu kudaro ndinotanga kurumba nezvidoko zvandiinazvo kundovaashira kuti vasafira muno ngenzara.
Kurwisana kuri kuitika kunyika yeMozambique kwakapa kuti masvondo mashoma apfuura vamiriri vekubhuyera South mudare reparamende vaJoseph Chinotimba uye vaYubit Nyanongo vekunyanga kuti vabvunze mudare reparamende gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vaSidney Sekeramai kuti vari kuitei kuti nyika inge yakachengetedzeka. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Mabhambu echikwata cheAl-Shabaab anga akateiwa mumotokari aputika panze pamusuo mukuru wekupinda munhandare yendege Mogadishu mangwanana anhasi, panguva iyo vanhu vanga vachimhanyidzana kuenda kumabasa. Izvi zvinonzi zvaurayisa vanhu gumi nevatatu vezvekuchengetedzwa kwenyika muSomalia vanodaro. Chikwata cheAl-Shabaab icho chinodyidzana neAl-Qaeda chinonzi chazivisa kuti ndicho chateya mabhambu aya. Vemakambani vanoti vari kufara nedanho rakatorwa nesangano reUnited Nations Industrial Development Organization rekubatsira nemari yekumutsiridza maindastiri. Sangano iri rakaparura chirongwa chemari inoita $20.6 million yekubatsira kumutsiridza maindastiri mukati memakore matatu. Mukuru wesangano ravana muzvina makambani reEmployers Confederation of Zimbabwe vaJohn Mufukare vanoti kunyanga hazvo mari iyi iri shoma pachitariswa mamiriro aita makambani pari zvino, ichabatsirawo paduku payo kumutsiridza makambani adai kutandadza. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tiri kuritambira nemufaro mukuru chaizvo chaizvo, nokuti iyo imari yatanga tisina. Chatinongoona hedu ndechekuti kana iri 20 million euro pamakore matatu, which means kuti we are looking at almost $7 million pagore. And kana wakutarisa kuti 7 million paindastri yose yeZimbabwe inenge iri shoma, asi hatishori, hafu yeloko iri better than nothing, handiti ka.
Tichitarisa makambani akawanda emunyika, anonzi makambani akawanda emunyika ane michina inganzi yaya kari kana obsolete, mari idzo dzingakwanisa here kuzomutsiridza maindastri?
No, ndosaka ndandichiti mari yacho ishoma, asi vasiri kuhopera ndezvekuti tichakwanisa kuzoseenzesa shoma iyoyo yatinenge tawana kuti titipozoshuwezverawo nezvimwe zvikwereti, kuti tigozotenga michini munyowani nezvimwe zvese zvese.
Ko, pavashandi mari ingashanda here kunge ichizobhadhara vashandi, nokuti makambani akawanda ane zvikwerete kuvashandi vavo?
Mari inofanira kuti iuzwe kutenga mishina minyowani kuita kuti makambani akwanise kushanda zviri kudarika zvazviriko zvino, ikaindiswa mumasalaries yaite pakuconsumption and inobva yangopera pasina anything new chainenge yabudisa.
Ndeyapi mapoka amunganongedza kuti angada kutanga kupiwa mari iyoyi?
Dai yanga yakwanisa kuinda padzikaut, asi handifunge kuti kuenda kwadzikaut nokuti ivo vari kutonyatsoshaura kuti mari ndeyemaindastri, handiti ka. Saka kana kwava kumaindastri tinenge tavhona kuti inganyanyisa kutibatsira ngeipi chaizvo chaizvo. Pane vakaita panakasaa 30,000 clothing, vamwe nevashoma vari kutaridza kuimprova capacity utilization yavo iko zvinezvi. Saka ndokuta ndokwatiita kutarisa ikoko.
Tichitarisa ukama hwehurumende nevemaindastiri, muri kuona uchisimudza here kumutsiridzwa? Nokuti tinonzwa hurumende ichingotaura kuti iri kuda kumutsiridza maindastiri.
No, hazvisi kunyatsoonekwa, nokuti ndofunga zvizhinji zviri kuenda zvokuti hurumende zvechokwadi inoda kusimudzira nokumutsidzira maindastiri, asi kapasiti yacho hapana. Iyo hurumende pachayo iko zvino iri mudambudziko remari. Tikakutora kuzoonawo imwe mari yokuzopawo maindastiri nezvimwe zvakadaiwo, hazvizokwanisiki manje.
Mukuru weMCOS vaJohn Mufukare vari parunare muHarare neStudio 7. Vananyanduri, vanyori vemabhuku, vadzidzisi nevamwe vakakokwa vari pamusangano weBook Fair muHarare vanoti kushomeka kwemabhuku akanyorwa mururimi rwaamai pamwe nekudhura kwemabhuku ndozviri kuita kuti vana vasadzidzi zvakanaka muzvikoro. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Munyori ane mukurumbira vaStephen Chifunyise avo vanga vari pamusangano wanhasi vanoti mabhuku akanyorwa nerurimi rwaamai anoita kuti vana vakwanise kunzwisisa kudarika anonyorwa nechirungu. Vachifunyise vanoti sezvo bumbiro idzva remutemo rave kucherechedza mitauro 16, vanyori vave nebasa rekunyora mabhuku mumitauro yose.
Isu tiri kuti su nezvakaitika zvokuti tave nemitauro yaamai inoita 16. Isu vanyori tava nebasa rokunyora mabhuku kuti mwana wose anoenda kuchikoro achisevenzesa rurimi rwaamai anenge ane bhuku rekanyorwa murimi rwaamai vake. Saka musangano uyu Book Fair ino ndiwo vatoti pasimba kuti titange iko zvino.
Izvi zvinotsigirwa naNyanduri ane mukurumbira vaAlbert Nyati.
Ngakukurudzirwe kuti malanguages mamwo awane mukana, because constitution yedu ine 16 languages. Even sign language is a language within our constitution.
Mudzidzisi mukuru wepaSecond Teachers College vaLazarus Modzi vanoti kunyange muzvikoro mine mabhuku ekudzidza akakwana kuburikidza nechirongwa cheUNICEF akanyorwa nechirungu. VaModzi vanoti vanyori havachanyori mabhuku mururimi rwaamai nekuda kwekuti hapana mari yavanowana nekuda kwekudhindiswa zvisiri pamutemo kana kuti pirates.
Go to any school in Zimbabwe, mwana ugoga nebhuku. Asi mabooks aya ma textbooks only. Havanawo mamwe other additional books okuti vasevenzese. Havana. Chinyoko dzine chokuti mawriters edu yezvinezvi havasisina chinhu chinovasunda kuti vanyore, nenyaya yekuti mabooks edu mazhinji ari kupirateo.
VaModzi vanoti chimwe chinhu chiri kuita kuti vana vasawane mabhuku ndechekuti ari kudhura, sezvo mari shoma inowana vabereki yave kutenga zvekudya zvemhuri.
Maparents mazhinji kana even zvikoro zvacho hazvisisa papriority ishu yokutenga matextbook. Vane zvimwewo zvinhu zvavari kutarisa zvino, at least zvavanoti kwavari izviri nani pane kutenga bhuku remwana.
Ambuya Colette Mutangadura avo vanga vari mudzidzisi vanoti nyika inofanirwa kukurudzira mitauro yedu. Ambuya Mutangadura vanoti kubudirira hakunei nekuti munhu anotaura mutauro upi, sezvo vanhu vekuChina nekuGermany vari kubudirira vachitaura nekudzidza mitauro yavo.
Tiko isusu hatisi vanhu here? Kana maChina ari kubudisa motikari dzinoshamisa nerudzi rwavo, isu tinotadza nei? Kana maGermany achitiramba achitaura chirudzi chavo, isu tiri kutadza nei? Hongu chirungu chiripo, asi pazvinhu zvakakosha izvo zvotoda kupinda mutauro wedu, tizive kusumuka kwedu nekugara kwedu.
Musangano weBook Fair wakatanga nezure uye uchapera nemugovera. Dingindira remusangano uyu rinoti igniting interest in reading for sustainable development. Musangano uyu uchavhurwa zviri pamutemo negurukota rezvedzidzo yepasi vaLazarus Dokora Mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Arthur Chigoriwa.
Muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8:30 PM tiri kutarisa zvakabuda kumusangano we-2016 International AIDS Conference wakapera kuDurban kuSouth Africa svondo rapera, takanangana nevechidiki. Kana mchida kupinda mchurongwa iji, titumirei ma text message pa namba inoti 001-202-465-0318. Mwichitu za namba zenyu kuturatigo kufone rai. Sejongwe edu ya pera, regaiti mbota rasazwakare msoro ya nauza nasi. Sanganuri Amnesty International rokurudzira hurumende Zimbabwe kuti iremekedze kodzero dza Pastor Ivan Mawarire avo vakatanga urongwa we hashtag this flag nekusavasunga pavanodzokera kuZimbabwe. Nengo dzezanu PF mudunhu remasvingo dzodzinga nengo yesanganuri vakarwa hondo yerusununguko vaFrancis Nando avo vanonzi ndo vakaverenga gwaro rekuti vakarwa hondo vave kusiyana navamugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri nekusiyai mina Chris Gande namavhlas Muthanganya uye.